This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina 19/2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vamwe vakarwa hondo vave kuda kutanga hondo.
Vanhu varamba vakamira nekudzira kuti vaMugabe is the right man for the job and vanotungamiri wejekerere huri kudiwa nevanhu.
Vamwe vechidiki veZANU PF vanoti zvinotogona kuvandudza bumbiro kuti vaMugabe vatonge kusvika madhongi amera nyanga. Vanga vachiratidzira muAfrica Unity Square vosungwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi vayambira vamwe vesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association kuti vave kuda kutanga hondo nekutaura zvekuti ndiana achatora chigaro chavo. VaMugabe vanonzi vataura mashoko aya kumusangano weCentral Committee webato ravo. Vanoruzivo nezviri kuitika vati vaMugabe vati kuita kwakadai ndiko kwakapa kuti paite hondo yegukura hundi. Vakarwa hondo vanonzi vari kutsigira mutevedziri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uye vari kunetsana zvakanyanya nevari kuzviti Generation 40 avo vari kunzi vari kutsigira amai Grace Mugabe. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mphoko vakayambira vakarwa hondo ava kuti vave kupinda nemwenje mudziva. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo vaVictor Matema Danda vati havana kupinda musangano uyu nekudaro hapana chavangataure pamusoro penyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo avanzi vanga vari mumusangano uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaClifford Mashiri.
Vari kuramba vakaburitirana makano pamusana pekusagadziriswa kuti vachasiyirwa masimba navaMugabe ndiani nyaya inonzi pachirungu succession crisis yemuZANU PF. Nhau iyoyo haisati yapera, zvinoratidza izvo kuti kukakavadzana kuri kuitwa nezvipoka zvemuZANU PF zvinosanganisa Lacoste inonzi inomirira vaMnangagwa, koti G40 yakamirira mai Mugabe. Kukakavadzana kwavo kunoonekwa mukunge Central Committee yati iyo kukanganiswa kwakaitwa basa rekumasvingo ngakugadziriswe. Vanoti zvakakanganiswa kuti veG40 vakava vadzingwa vanzi vadizovwa executive yavo zvikanzi aiwa ngavadzokere pakare. Saka makakavadzana aripo pamusana pekuti achatorera vaMugabe simba ndiani.
Ko tichitarisawo kunetsana kunotyisa kuripo pakati peZANU PF Youth League yakabatana nemadzimai dzimwe nguva kana kuti Women's League nevakarwa hondo ava. Muri kuona sei nyaya?
Zvinotyisa kuti pokana kwavari kuita nekupesana kwavari kuita ivo veYouth League vakabatana neWomen's League vachirwisana nemawar veterans hazvina kunakira musangano weZANU PF. Zvinoratidza kuti vashaya gwara uyezve nhau inongodzokera ipapo panyaya yekuti achatorera vaMugabe simba ndiani.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaClifford Mashiri vari parunhare kuLondon naBlessing Zulu weStudio 7. Mapurisa anonzi nhasi masikati asunga vanhu vari kuratidzira vachigara pamwe nekurara muAfrica Unity Square vane chitsama kusiya kwemadzimai maviri chete. Chiitiko ichi chinotevera kusungwa kwevamwe varume vashanu vanosanganisira Dr. Patterson Dzamara vanove munin'ina wavaitai Dzamara avo vasungwa pakati peusiku hwapfuura. Varume vashanu ava vanonzi vari kupemerwa mhosva yekubira mamwe madzimai maviri anonzi akapfuura nemunzvimbo iyi usiku vachibvunza nzira yekuenda kwamurehwa. Dr. Dzamara nevamwe vavo vanonzi vave kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana, asi pataenda pamhepo tanga tisatanzwawo kuti vamwe vasungwa masikati aya vanzi vachaita sei. Nhengo dzemasangano anosanganisira reZimbabwe Activists Alliance, Occupy Africa Unity Movement pamwe neZimbabwe Women in Politics Alliance dzakabatana nezvimwe zvisharo zveZimbabwe uye dziri kuratidzira kwemazuva 16 kunyunyuta kwadzo nezvadzinoti kutadza kutonga kwehurumende yeZANU-PF. Chiitiko ichi chabatanawo nekusvitsa mwedzi 15 mushure mekupambwa nekutsakatika kwavaitai Dzamara avairatidzirawo vari muAfrica Unity Square. Mukutarisa nezvenyaya iyi tabata nhengo yeOccupy Africa Unity Square Movement vachausinyoni kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvinhu.
Kwauya mamwe madzimai emapurisa akapfekawo hembe dzavo dzetiri yunifomu vakatakura zvimabhegi nezvihembe zvakabvaruka vachiti vari kubvunza rodhi yekuenda kwamurevo. Saka pavapiwa madirections yekuti vaende kunokwirirwa mabhazi mavo kunonzi kuna 40 kurengi, ivo vabva vadzika vachienda opposite direction ndobva vaonekwa vachimira nevamwe varume vaviri vavautsaura navo. Kukabva kwatobuda mapurisawo anga akawanda kuheji yakakomberedza Africa Unity Square. Madzimai aya ndobva atanga kumhanya achiridza mhere kuti mbavha mbavha vachiuya nekwanga kwakagara vamwe makomrades vakomana nevasikana. Saka mapurisa abva auya akabva ati madzimai aya abirwa nevanhu vavapa madirection. Saka pakuchibvunzana nepakupindurana ivo vanga vachitoziva vanhu vavari kuuya ndobva vatotanga kutobata Patterson Dzamara naPride nevamwe vakomana vachibva vatoti takuenda navo tavasunda. Mumwe comrade anova iye mutungamiriri weMCC National Youth Wing atorohwa zvokutokuvara ipapo nemapurisa achibva vadhonzwa ndobva vaendwa navo kusetsawo.
Tanzwawo kuti masikati mapurisa ambouya vachiedza kubvisa vanhu nechisimba, ichokwadi here?
Haizo igaroziva ndozvavanogaroita mazuva ese kuti vakambozvifunga vanongouya vachida kuvhiringidza kodzero dzedu dzekugara mupaki.
Tinonzwawo kuti iwo urongwa hwenyu hwekugara muAfrica Unity Square hwaakukanganiswa nenyaya yekurwira masimba, zvakamira sei?
Handizvo pakuti kune makakatarwa emasimba nokuti hakuna kungobvira kwaitika makakatarwa, asi kuti kubva pakatanga kuuya vatapi venhau vezbc vachizotsvaga nhau ndopakangotangawo dambudziko rorero rekuti paakubuda makuhwa, nokuti vatapi venhau vezbc ndo vari kufamba vachitaura nekunyora mumapepa nhau kuti mune makakatano emasimba.
Nhengo yeOccupy Africa Unity Square vachausinyoni vari parunare muHarare. Zvichakadaro, urongwa hwekuratidzira uhwu hunonzi hwaive kukanganiswa nekurwira utungamiri pamwe kuitika pakati pemasangano aya. Mumwe wevakatanga kuratidzira uku muzvare Linette Mudehwe veZimbabwe Activists Alliance vatenda kuti mune kusawirirana uye vanga vambomira kuenda kuAfrica Unity Square nekuda kwekusawirirana uku.
Mazuva maviri apfuura handisi kuenda kuAfrica Unity Square. Watakatanga chirongwa chekuti tazenge tichirara ikoko semazuva 16 kubva musi wa 1 June kusvika musi wa 16 June unoveiwo Day of the African Child. Chifonzero chandambomira kuti ndiende kuSquare inhau yekuti pane vanhu vatakakoka kuti tishande navo vanove ivo veZimbabwe Women in Politics Alliance neOccupy African Square yakamirwa naPatterson Dzamara, imwe yacho yakamirwa naLinda Masarira. Paita kamusanzwisisana kakurwisana ezakufungidzirana kasina kunaka. Saka pane nyaya yakabuda muHerald iyo yandakange ndava kupomerwa kudzidhi ndakazviita. Saka ndakaona kuti muri vanhu vashoma aigona kuzvishu yekuti ndanga ndakutyira upenyu hwangu kuzvira pane zvaigona kuzviitika zvaizvikanganisa upenyu hwangu nekuti for the first Saturday ndakaibva vanhu ndakabirwa mafoni musure Monday manheru ndakabirwa ndiri ndega foni ndakagara nevamwe vangu pasina kana mumwe munhu auya saka zvairatidza kuti pakati pevanhu vakagara mumusquare ndopane munhu akandibira foni saka ndakafira kuti kusuduruka ndichimbotora mapemo vanhu vachimboita kuti hasha dzavo dzikidzikire ndaigona kuzobatsira asi ndiri kudzoka zvangu muzwana nhasi
ndiani wa manga muchinyanyonetsana naye pavanhu vese iwa
paita chikwata kunyanya chikwata cheoccupy africa and square avo vaitungamirwa naitai dzamara iri mhosva yekuti vane vanofunga kuti chese chinoitwa muafrica and square iyo ndo vanofanira kutitungamiri iyobva vatotaura kuti zvinenge zvichifamba zvakadai zvakadai saka vanenge vanofunga kuti vane monopoly neafrica and square
uko mashoko akabudawo ekuti muri kunetsana panyaya yekutungamira nenyaya yemari zvakamira sei
panyaya yemari isu sezimbabwe tv salience takafundraisa $50 cheche kuno mamembers edu asi homwe ndiri kungonzwawo sekungonzwawo kuri kuita munhu wese kuti panenge paita vanhu vari da kubatsira nemari saka izvi ndofunga ndokuti vanhu vaite kubva varwisa kuti ini ndinge ndichibuda musquare but so far handina mari ndandinoziva yakapihwa kuoccupation and handina wandakambotaura naye nezvenyaya dzemari
mutungamiri wezimbabwe activists alliance muzvare Linet Mudehwe vari parunhare muHarare nestudio 7 Bato reMDCT rinoti Governor weRBZ Dr. John Mangudya vanofanira kusiya basa nekuti vakundikana kugadzirisa nyaya dzekushomeka kwemari munyika. Bato iri rinoti kutyisidzira vemabhanga nevamwe vachiti vachasungwa kupedzera hoko padehwe reshinde. Vati vamangudya vari kungotevedzera zvakaitwa nevaive governor kare vaGideon Gono ava vakasiya nyika yaenda kumawere. Hatina kukwanisa kubata vamangudya kuti tinzwe divi ravo asi Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaobert gutu
tiri kudaro nokuti Dr. John Mangudya munhu watinoremekedza zvikuru as a banker asi mazuva mashoma pfuura ava zvavava kuita kunyanyanyanya panyaya dzezvemabond notes avakatiwo achatanga muna October muna gumi gurugore rino nezvimwe zvavari kutaura vachityityidzira nokubvundutsira vamabhanga toona sekuti vamangudya vanenge varashika gwara nguva tofunga kuti pamukuda semunhu anenge achishandavo nevanhu vezanu vari kupinzwa papuresha yakaoma asi tinoti ivo vamangudya ngavangorambawo vachingoita semunhu anoziva zvebanking tinovaziva vari munhu anoziva banking kubva vachiri kuCBZ kwamakore akawanda zvino zvava kutotishamisa sesu vamwe vanovaziva kuti ko vamangudya vapindwa nei ndosaka tiri kuti vasvibisa zita ravo kana kuti vari kumanikidzwa nevanhu vezano toona kuti zvingabatsira kuti chimiro chavo chishoma chasara ichocho chirambe chakadaro ngavachisiyavo basa
Imi seMDCT, pane zvamuchaita here kuti muite kuti chichemo chenyu ichi chinzwikwe?
Isu tine nhengo dzakati wandei muparliament mudzimba mbiri dzeparliament munational assembly nemusenate uyezve tinokwanisa kuti pari zvino tigadzirisa hatinotiwo mamotion anonzi muchirungu mamotion okuti vamangudya titi zvava kuita semuri kuru wereserve bank inofanirwa kunge inogadzirisa monetary policy yenyika zvavava kutaura kuti tichada kuti titorere maresumes vanhu vemabhengi nokuvhundutsira vanhu vemabhengi nokungovhundutsira vanhuvo zvavo general members of the public saka tichaona kuti nhengo dzedu dzeparamende mamembers of parliament edu vachaita motion yokuti vamangudya vakundikana ngavasiye basa
muri kufungidzira kuita izvi rini
pari zvino parliament yakatogara iri musession tiri kuti chiro motion zvayo ikasabudirira nokuti hatina manhamba akawanda asi tinoti muchishona ashunya arwa
mutauriri weMDCT vaobert gutu vari parunhare muHarare naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 Mutevedzeri wasachigaro wesangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Nanete Silukuni vaudza vatori venhau nhasi kuti havasi kuzodzokera kumashure pachirongwa chavo chekuongorora mapazi ehurumende anonzi ari kuita zveuori. Izvo zvinotevera mashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaGeorge Charamba ekuti pane dzimwe nguva vesangano iri vari kukurumidza kumedza kutsenga vachada. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vadhumisane mutombeni vesangano reZero Tolerance Wise Consultants.
Pamashoko akataurwa navacharamba, handina kunzwa vachiti Zimbabwe Anti-Corruption Commission ngaisaita basa rayo rainosungirwa kuita pabumbiro remutemo wenyika reconstitution yeZimbabwe. Havana kuti ngaisainvestigata maparastatals. Ndinovimba kuti ndozvakonzera kuti paite kakusanzwisisa nokusanzwisisana uye kuti vanhu vamwe vanhu vanyunyute. Kunzwa kwandakaita ndekwekuti vaiti maitirwo azviri kuitwa havasi kugutsikana nazvo.
Tichitarisawo mutemo uripo iwoyo, mungati here imi unokwanisa kupa Zek mukana wekuti iite basa rayo yakasununguka?
Todzokera paarticle 6 yebumbiro remubatanidzwa wenyika dzese repasi rose weUnited Nations Convention Against Corruption. Article 6 ndiyo inoestablisha mabodies akaita sezekaya anonzi pachirungu mapresentative anti-corruption bodies. Anosungirwa kuti ave neindependence, vave vakazvimiririra vakasununguka kuita basa ravo. Zvinova izvo zvatakatorawo tikaisa muconstitution yenyika.
Vadhumisani mutombeni vesangano reZero Tolerance Wise Consultancy vanga vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora nasi vaudza komiti yeparamende inoona nezvedzidzo kuti zvikoro zvose zvemunyika, zvingave zvehurumende, dzisvondo kana zvakazvimirira, zvinosungirwa nemutemo weNational Education Policy kuona kuti vana vese vaita National Schools Pledge uye vati bazi ravo rinotarisira kuti zvikoro zvose munyika ndozvazviri kuita kubvira pakatanga kutorwa, pakatanga kotoro yechipiri pachitorwa danho irori. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vadokora vange vakokwa nekomiti iyi kuti vazotsanangura nezvenational pledge zvichitevera kuchema chema kweveruzhinji munyika kubvira pakanzi nebazi ravo zvikoro zvese zviite national pledge kutanga kwekotoro ino. Vadokora vati hwaro hwenational schools pledge hunobva munhungamidzo kana munhanganyaya preamble yebumbiro remutemo iro rakadzikwa makore matatu apfuura. Vadokora vanotsanangura kuti national schools pledge inoita kuti vana vechikoro vaite chidzidzo chekukudza nyika yavo, kushanda nesimba pamwe nekuremekedza nekuchengetedza upfumi hwenyika yavo. Vaenderera mberi vachiti National Schools Pledge iri paurongwa hwekuvandudza dzidzo munyika uhwo huchangotanga kuitwa nehurumende.
Takaitawo pedzimweni dzenguva zvinotadza kukwana nokushayikwa kwemari, asi basa takaita nemwoyo wese ende tinotarisira kuti gore rino ndo rimwe ratiri kufamba naro tichitaura chete kuti zvichauya izvi zvakadai, zvichauya izvi zvakadai.
Asi nhengo dzeparamende dzaudza vadokora kuti chisiri kufadza veruzhinji inyaya yekuti vakangoita fungira mwoyo rwendo rwembwa, asiwo vati aya manyepo sezvo vati vakafamba nenyika yese vakasangana nevanhu vanodarika miriyoni vachiziya nezvenyaya iyi. Imwe nhengo yekomiti vaTrevor Saruaka veMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai vabvunzawo vadokora kuti pane urongwa here hwekucherechedza vanhu vakaurayiwa munguva yekukura undi nekisawo zvido zvevamwe vanhu. Asi vadokora varamba kupindura mubvunzo uyu vachiti nyaya iyi yave kumatare edzimosva pavabvunzwa kuti sei nhengo dzeparamende nevashandi vehurumende vasingaite national pledge kana yakakosha sekutaura kwavo. Vadokora vati nhengo dzeparamende dzakasununguka kuita kana dzichida, vachiti ivo vanotaura pamusoro pebazi ravo chete. Vadokora vati bazi ravo richatanga makwikwi munguva pfupi inotevera ekunyora national schools pledge nemitauro yese 13 iri mubumbiro remutemo wenyika. Vabereki munyika vane maonero akasiyana-siyana pamusoro penational schools pledge, uye vamwe vakaita savajerichi wavati havana chavanoona chakaipa panational schools pledge.
National pledge tingati chinhu chinongoitwawo kune dzimwe nyika, chatanga tasarira kuti tinge tichitora tichichiitawo.
Kutaura kudai pane mwembereka akatokwidza nyaya kudare repamusoro soro reconstitutional court achiti national pledge iyi inokanganisa kodzero dzake semukristo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Kunyange hazvo ruzhinji rweZimbabwe rwakanganwa nezvehonde yerusununguko kuvagari vekumukumbura mudunhu remarshall and central. Nyaya yehondo iyi inyaya ichiri kuvashungurudza zvikuru nekuda kwezvimbambaira zviri munharaunda yavo. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Sangano rakazvimirira reHalo Trust nderimwe remasangano ari kubvisa zvimbambaira kumusha wemukumbura. Studio 7 yakashanyira nzvimbo iyi ikaona vashandi vesangano iri vari mubishi kubvisa zvimbambaira izvi zvinova zvinhu zvafadza vagari vemunzvimbo iyi. Vanowo Piroro, mumwe mugari wekumukumbura, vanoti kubviswa kwezvimbambaira munzvimbo yavo kuri kuvasunungura sezvo vange vasingachakwanisi kufamba munzvimbo yavo vakasununguka.
Kubviswa kwezvimbambaira kukubatsira zvakanyanya kwazvo kubva zvipfuyo zvevanhu zvaikwara nezvimbambaira, but pari zvinhu zviri kuchengetedzeka zvakanaka. Ndoimwe point yekutanga. Vanhuwo zvakare vari kuwanawo nzvimbo dzekurima dzinge dzabvisa zvimbambaira dziyadziya.
Izvi zvakatsinhirwa navamichael Murinyu vanogara mudunhu rekwakapfudza mumukumbura makare.
Mune zvirema zvakawanda ende minda ndomatinorima imomo, ndokwatinonwa mvura. Saka kubviswa kwezvimbambaira ndokuti kuita zvinhu zvakanaka kuti chaunyogarwa zvakanaka.
VaJuly Picture Knowledge vanova mukuru anoona nezvekubviswa kwezvimbambaira musangano rakazvimirira reHalo Trust vakataurira Studio 7 kuti pachine basa guru riri kuda kuitwa, vakati kushayikwa kwemari ndiro dambudziko guru ravanosangana naro.
MuHalo Trust takapuwa stretch ye 417 km frontage kubva kuchidodo kusvika kuna Rwenya. Ndonzvimbo yakapuwa HALO Trust. Saka takatsvaga nzvimbo dzine concern, dzine kudzivirirwa kwakanyanya kwevanhu. Saka ndo dzatakakasika kupinda. Saka takatanga nenzvimbo yekapfudza, tikabvapo tikapinda mafoya, tikapinda magomo, izvo zvitiri kuchimushonga. Saka machallenges atinawo seorganization iri kubvisa zvimambaira ichallenge yekuwana madona.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzichine zvimbambaira zvakawanda zviri pedyo nemisha inogara vanhu. Ndakamirira Studio 7 kumukumbura, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zviuru gumi nezvina vari kutarisirwa kuenda kuFreedom Hall kurufu rweshasha yetsiva Muhammad Ali kuLouisville, Kentucky, muAmerica mangwana. PaFreedom Hall apa ndo pakarwira Ali mutambo wake wekutanga muna 1960. Boka revechidiki reZANU PF Youth League kumanikaland rinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kutonga kusvika madhonga amera nyanga. Boka iri rinoti kana zvichibvira kutovandudza bumbiro remutemo zvinofanira kuitwa. Izvi zviri kushorwa zvakanyanya nevamwe munyika vanoti kudzorera utongo weJekerere kumashure. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Mutsvare Gladys Hlachiwayo uye sachigaro weZANU PF Youth League kumanikaland vamuuso Chingono. Blessing atanga nekubvunza vachinguno nezvekurudziro yavo iyi.
Tiri kudaro nepamusana pekuti vamugabe vane utongi hwejekerere, vari kutonga nyika zvakanaka, upfumi hwamaoko evanhu vatema, minda takukontrola isu vanhu vatema, mune runyararo munyika, zvinhu zvofamba zvakanaka.
Muzvare Hlachiwayo, munoti kudii nemashoko mukoma mubusai?
Mashoko ari kutaurwa nemukomana uyu mashoko anotyisa, uye mashoko atisingatarisiri kuti seZimbabwe inotaura iyo tikatarisa mafounding provision ari muconstitution yedu mafounding values mafounding principles anotaura iwo kuti Zimbabwe is a unitary democratic and sovereign republic ndichida kunyanya underline pakanzi democratic mashoko ari kutaurwa aya anotora masimba muvana veZimbabwe nekuti vana veZimbabwe vanofanira kunga vane nguva vanofanira kupiwa mvumo yekusarudza mutungamiri wavanoda pamakore mashanu oga oga zvavakutaurwa izvi zvekuti mutungamiriri anofanira kuramba angoripo narini narini zvinotoita go against constitution inopa iyo mutungamiriri matemu maviri
mukoma chinguno munotenderana nazvo here
handi chekutanga tiri kurasika hanzvadzi yangu tiri kuenda kumaelections 2018 saka zvatiri kuenda kumaelections 2018 hatisi kuimposa vamugabe asi sezanu pf tisu isu tiri kuisa vamugabe secandidate yedu saka hatisi kutyora democracy because vamugabe ndo vakatounza democracy muzimbabwe zanu pf ndo yakatounza utongi hwejekerere muzimbabwe kuti tinge tine maopposition parties kunge kuine maelections kutobudikidza nekutungamira kwaitwa mugabe armed struggle tichizounza independence saka point yedu isusu vechidiki tiri kuti zanu pf mumanyikaland youth league iri kuti sezanu pf tiri kumisikidza vamugabe secandidate 2018 rimwe bato rakasununguka kufielda any other leader vainoda toenda kumaelections atinoziva kuti nesupporti navamugabe munyika yezimbabwe kubudikidza nekugona kutonga kwaurita nyika tinohwina zvakare with even more seats nyaya yekuti constitution inoti chii constitution inoiswa nevanhu inoamendwa that's why kuine maamendments anoitwa kuconstitution saka zviri pakuvanhu again kuti kana tichida isusu sekuwanda kwatakaita nepopulation yedu tinogona kuamenda constitution toita referendum kana vanhu vakada kuti vamugabe vapfudze two terms sekunze kwanoita kuti vanowada zvinogona kuitika
muzvare chatwai
zviri kutaurwa nehanzvadzi yangu izvinhu zvinoshamisa chekutanga chaari kutaura ari kuti anzi hondo yakarwiwa navamugabe handizivi kuti akazviwane zvinhu zvake izvozvo hondo yechimurenga yakarwiwa nevana vezimbabwe ivo vakarwa chimurenga hapana munhu asina kurwa hondo munhu wese akanga ariko nguva iyoyo ane chaakaita kuti chimurenga chienderere mberi
nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvare Gladys Hlatshiwayo vari parunare muHarare manzwa okubva kuna sachigaro wezanu pf youth league kumanyikaland vamubusa chingono vanga vari parunare kwamutare Blessing Zulu Studio 7 ndianga achikokera nhaurirano iyi. Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yechikafu pamwe nechirongwa chekushayikwa kwemari nepamwe nekushayikwa kwemari zviri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vamwe vakarwa hondo vave kuda kutanga imwe hondo pakukurudzira kwavari kuita kuti ndiani achatora chigaro chavo kana vasiya chigaro. Vamwe vechidiki muzanu pf vanoti zvinotogona kuvandudza bumbiro remutemo kuti vamugabe vatonge kusvika madhonga amera nyanga. Vanga vachiratidzira muAfrica Unity Square vanosungwa nemapurisa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina ndimi yake Mwakalele naChris Gande.